Aiwa, with respect, chida edupa rukuzo kuna maikupe zunzaru kutawara izizo, azina zazinoreva. Nokuti MDC ibato rine structures, ibato rine organs aro. Kubva vachange vasati vashaika, maikupe vakusvika gore vasati vambopinda mumusangano weMDC. Saka havakwanisi kuti vakagara kumba kwavo neshamwari dzavo mbiri kana nhatu. Vototi kwai ndini mutungamiri weMDC nokuti ndini ndakaelektiwa pacongress. Election means a choice. Maikupe nevanhu vese vemDC vanozviziva kuti hapana election yakambirikwa vakawana kana mavhoti matatu. Kana vachiti vakaelektwa vanofanira kutaura kuti vakawana mavhoti mangani. Asi mamiriro akaita makakatanwa anguva makakatanwa mumanewspaper nemusocial media, asi muvanhu nemaorgans emusangano weMDC hapana kana makakatanwa aripo. Mutungamiri weMDC kubva paashaika vatangirai ndivachamisa.
Sei muchidaro varuhanya?
Panga panika kana mupati akatora musangano akaradza kuti ndiye ane control yemusangano, ndiye ane control yemapazi yemusangano, maichinye zvomusangano, ndiye atova the legitimate leader. Nyaya ine MDC is not a legal matter, it is a political matter.
Saka munoona sekuti bato iri ratotsemukaka?
Harina kutsemuka. Tikangoti ratsemuka ndichida kuti maikupe vabva. Sekuri kuti ranga ratsemuka, maikupe vanofanira vane ivi rinotori nevanhu vanovateverera ende vanhu vakasimba. Hapana kana province one kuma provinces magumi nemaviri MDC yambobuda ichiti inoda maikupe. Brewer yesati chai chairman wacho vabhanda. Vari kutaura kuti vanoudza kuti vachamisa. Mukaenda kumatevereni South the same thing, matevereni North the same thing, Harare, Midlands. Saka maikupe vanotsemura musangano sei? Vanotsemura musangano mumidia.